manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu chikumi 20 2018 makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Pasi rose rinocherechedza zuva revapoteri kana kuti World Refugees Day, paine kunyunyuta kuti dzihurumende hadzisi kushanda pamwe chete munyaya dzevapoteri. Vatyairi vemagonyeti muSouth Africa vavharidzira motokari dzinotyairwa nezvizvarwa zvekuZimbabwe vachiti vanhu ava vari kuvatorera mabasa avo. Zimbabwe Electoral Commission yonetsana zvikuru neMDC Alliance panyaya yegwaro revavhoti. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Pasi rose racherechedza zuva ravapoteri kana kuti World Refugees Day. Paine kunyunyuta kuti dzihurumende hadzisi kushanda pamwe chete munyaya dzevapoteri kuitira kuti upenyu hwevapoteri ava huve nyore. More Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Vanhu vanodarika mamiriyoni makumi matanhatu nemasere vari kugara muupoteri munyika dzakasiyana siyana mushure mekutiza nyika dzavo nepamusana pezvikonzero zvakasiyana siyana. Sangano rinoona nezvevapoteri pasi rose reUnited Nations High Commission for Refugees rinoti mumasekonzi maviri ega ega pane munhu anomanikidzwa kubuda munyika make pasi rose. Sangano iri rinotiwo vanhu ava vasi kubuda munyika dzavo nekuda kwavo asi kuti vari kutiza nyika dzavo kuitira kuti varambe vari vapenyu. United Nations inoti pasi rose rine kunetsana nekurwisana uku kuri kupa kuti zvizvarwa zvenyika dzinenge dziine dambudziko iri dzipinde muupoteri. Mhuri dzakawanda dzekune dzimwe nyika dziri kugara muupoteri muSouth Africa hadzina kuita urongwa hwekucherechedza zuva ranhasi sezvo dzaswera dzichiita mabasa adzo semazuva ose. Kunyange hazvo vamwe vakwanisa kupinda mumusangano waitirwa muDurban nehurumende yeSouth Africa. Vazhinji vavo vanogara muJohannesburg vanoti havaoni kukosha kwezuva iri nekuda kwekuti South Africa haina kumbobvira yaona kukosha kwematambudziko avakatarisana nawo mushure mukunge vapotera munyika iyi nekuda kwekusagadzikana kwezvinhu munyika dzavo. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinoona nezvekugadzikana kwakanaka kwemhuri yeZimbabwe reCommunity Alliance for Human Settlements vatawanda mandevana vakurudzira masangano ose anoona nezvekodzero dzavanhu kuti ashande pamwe mukuedza kuona kuti kodzero dzavanhu vose vanoshupika dziri kuremekedzwa.
Tatitore mukana wino pazuva ranhasi kurangarira zuva revapoteri rinonzi World Refugee Day. Tichida kukurudzira mapoka ose kusanganisira hurumende nevatungamiriri kuti varambe vachikurudzira mitemo nehwaro unovandudza magariro nechengetedzo dzevapoteri pasi rose.
Vafunga ichituna vanoti havana kuona kodzero yekucherechedza zuva ranhasi nekuda kwekuti vari kurarama nehwakumukwaku muSouth Africa.
Muno muSouth Africa kudai so takagara semarefugee handioni paine paine kodzero yekuti tiendese tipembere nemhaka kuti magara takaita muSouth Africa pese pese tangosangana nemapurisa anofanira kutobvisa mari kana kusangana mapurisa anotomboshungurudzwa uyezve hatina mapepa toshiro dai kunyika kwedu kwaita nekuti government yemunomu tinogona mabasa tine maexperience yetina. Now but atikwanisi ku expose those experience nenyaya kuti hatina mapepa dai watipo mapepa taratidzo experience etinaya nemazoita basa tawaratidza kuti takutoshiro dai nyika yedenge yanaka tadzokera kunyika ndoti nyika ino iri kutotiomera iri kutotirwadza nemagara takaita zvakatotiomera.
Asi vakudzai Nyagwande vanoti havavirirani nevose vanoti hurumende South Africa iri kukanganisa. Vanyagwande vanoti South Africa iri kuedza nepose painokwanisa kubatsira vapoteri vekune dzimwe nyika.
Ina hangu personally handina chandiri kushora mabatiro anoitwa marefugees anosvika muno South Africa. I think I've been ndagara muno for 10 years mani urikuona. Although ini ndisiri refugee zvangu but hurumende South Africa yambozama kusapota marefugees anopinda muno. Vanova integrator, vanowana health care, vana vanopinda zvikoro vachiita haindiona fanikise kuti inozama kusapota. Asi chinongoitika ndechekuti unoziva kana vanhu marefugee achipinda munyika zviya muma communities umu. Vamwe ma South Africans, ma indigenous South Africans, wanofila fanikise kuti they are now challenged and this is a problem pa manyaya ma resources apa. Vaona fanikise kuti vamwe vanhu vanobva kunze avo uri kuona sova kuda kuti dini kutorera ma resources, but hurumende yacho yanga ichizama kusapota chaizvo. Takatarisawo inini.
Chimwe chizvarwa chekumasvingo chiri muupoteri muSouth Africa vaFrank Mucheka vanoti kubva zvavakasvika muSouth Africa upenyu hwavo wakagara wakangooma nekuda kwekuti hurumende yeSouth Africa haina kumbobvira yaratidza chido chekuchengetedza vapoteri kubva mukubatwa kwavanoitwa nezvizvarwa zvenyika iyi.
Zvinhu zviri muno zvakaoma. Muno macho ukange une foni yako chaiyo unogona kuifira. Muno macho ukange wakorawo zvimari izvozvo. Matsotsi akawandisa vanhu havasi sefu muno vanhu vaurawa. Hazvichashamisi kuona munhu achipondwa daylight robbery munhu anourawa. Hapana action inoitwa saka zvemunomu zvakaoma.
Vachitaura nhasi pakucherechedza zuva ranhasi mudhorobha reDurban. Gurukota rezvemukati meSouth Africa amai Fatima Kohan vanoti nyika yavo yakapa vapoteri vanosvika mamiriyoni maviri magwaro ekugara munyika iyi. Amai Cohen vatiwo hurumende yavo ichazenge ichipa vapoteri vose vane kodzero yekugara munyika mavo zvitupa zvakafanana nezvinopiwa zvizvarwa zvenyika iyi. South Africa ine vapoteri vanobva kunyika dzakaita seNigeria, Democratic Republic of Congo, Mozambique, Zimbabwe, Rwanda nedzimwe nyika. Uyewo ndiyo nyika yemuAfrica ine vapoteri vakawandisa. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Vachikairi vemagonyeti muSouth Africa vavharidzira motokari dzinotyairwa nezvizvarwa zvekuZimbabwe vachiti vanhu ava vari kuvatorera mabasa avo. Vanhu ava vavhara mugwagwa paVan Renen Pass mumugwagwa weN3 unova mumwe wemigwagwa mikuru muSouth Africa. Zvimwe zvizvarwa zvekuZimbabwe zvawirwa nedambudziko iri zvinoti pavari hapana zvitoro kana zvimbuzi zvavasiya vari panguva yakaoma. Vachikairi vemuSouth Africa vanoti vachikairi vese vekune dzimwe nyika ngavadzoserwe kunyika dzavo. Tabata mumwe wevachikairi vavharirwawo paVan Renen Pass vaEdgar Sigauke kuti tinzwe zvaitika.
Kana poriti haina kana basa rayaboitezana vangouya vakangomiramira vangotenderera nezvo zvakachiira kana poriti vaienda idara.
Saka kukuona kwenyu kuungana kwaita motikari nekuvharwa vaita nzira kuti dzakawanda zvakadii?
Pakatoezira muvaiiipadhivi nekwacho kwavharwa kwacho kunoko dzakamirira bat vangaita kuti zemu yacho yese more than 8 km.
VaEdgar Sigauke mutyairi vanobva kuZimbabwe vanga vachitaura vari parunare kwakare kuSouth Africa. Mukuzeya nezvenyaya iyoyi tabata mukuru wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru kuti tinzwe zvizhinji.
Chimiro chiri muno muSouth Africa ndechekuti vatyairi vanhu vezvizvarwa zvemuno muSouth Africa zviri kunyinyita nepamusoro petinomusana pehuwandu vevatyairi vanobva kunze kwenyika kunyanya vanobva kunyika yeZimbabwe kuti vari kuvatorera mabasa uye varungu havasi kuzoteerera zvichemo zvavo nekuda kwekuti vanenge vachiwana vashandi nemitengo iri pasi kubva kuvashandi vanobva kunze kwenyika. Saka tinoona kuti mangwanani anhasi kubvira nguva dzemangwanani dza6 o'clock taona kuti muna N2
mugwagwa unobva ku kuDurban wakananga ku Richards Bay munzvimbo inonzi eShowe kwapiswa matruck anoita iwo mairi anofungidzirwa kunzi anotyairwa nevatyairi vanobva kuZimbabwe. Iye zvekare kubvira mangwanana nhasi uno taona kuti mugwagwa mukuru chaizvo weN3 wavharwa panonzi pavandrin and pass zvekuti hakuna motokari kana chizvo chiri kukwanisa kufamba kuti chipinde nepamugwagwa iwayo. Mushure meizvozvo kwazoitwa musangano waitwa mumakomo imomo wadedzerwa nevatyairi vese kuti ngavauye.
Azodedzera musangano wagarwa uyu nevatyairi ndiani?
Vangodedzera ivo pachavo vatyairi vacho ivavo vanga vari vanga vakamisa mugwagwa sekuti musangano pane musangano wakaitwa nezuro nekambani yeBakers.
Saka makatarisa muri kuona izvi zvasiya zvizvarwa zveZimbabwe zviri mumubasa iri kutyaira marori izvi zvakamira papi?
Zvaitika izvi haichisiri nyaya yekuti vanhu vari kutyira mabasa zvikurusa asi kuti vanhu vakutyira upenyu hwavo sekuti nzvimbo yavari hapakwanise kusvika mapurisa, hapakwanise kuti pasvike motokari dzinobatsira vanhu nechimbi chimbi dzatinoti maemergency vehicles nekuti vakavharwa hapana parikwanisa kuti panopfuura kana chii.
Avo vanga vari mukuru wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vachitaura parinhare vari kuVan Rinen Pass South Africa. Kunetsana pakati peZimbabwe Electoral Commission ZEC nemapato anopikisa kunyanya MDC Alliance kuri kuenderera mberi nenyaya yegwaro remazita evavoti kana kuti voters roll. MDC Alliance yaburitsa mashoko kuvatori venhau ichishora ZEC zvikuru nemabatiro ari kuita nyaya yegwaro remazita evavoti iri. MDC Alliance yashora mashoko asachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba ekuti sarudzo hadzisi kuzoregwa kuitwa kunyangwe nyika ikandengendeka kana kuti gwaro remazita evavhoti risina kunyatsokwenenzverwa, vachiwedzera kuti vanenge vasina kugudzikana vakasununguka kuenda kumatare. Vanopikisa vanotiwo kunyangwe ZEC yakatopa gwaro remazita evavhoti iri kumuzinda weBritain mukati memaawa maviri chete, veZesni vachiti vakapiwa mushure memaawa matanhatu, ivo vakapiwa mazuva maviri. Pane kunetsanawo panyaya yekuti gwaro idzva rine mazita evanhu iri rinofanira kuve nemifananidzo yevanhu here sezvo pave kushandiswa michina yechizvino zvino kana kuti BVR. ZEC inoti haisi kuzoburitsa gwaro rine mazita evanhu asi MDC Alliance ichiti ndo zvinofanirwa kuitwa. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vari kumiririra mutungamiri weMDC Alliance munyaya dzesarudzo vaJameson Timba kuti tinzwe zviri kuitika.
Isu hatisati tapiwa voters roll, ndakaendako ndikakuudzwa kunzi fila form uzodzoka after 48 hours kuti tipe roll. Saka ndikudzokera ikoko mangwana china kuti ndione kuti roll iro rako heriro.
Asi tiri kunzwawani kuti vamwe vari kuenda veBritish Embassy vakati vakapedza maawa maviri veZesini vakatudza kuti vapedza maawa matanhatu chete vachibva vapuwa gwaro iroro.
Vanhu vese vamataura ivava handiti havasi vatambi paelection iri kuuya. Isu handiti tinenge tiri muelection isu, ndisu tinofanira kuti tipiwe voters roll. Vanhu vekuBritain havasi kuvhota musi wa30 July, saka kuvapa roll vasingapei isu kupedza nguva roll inofanira kuti rive kwatishi. Saka priority inofanira kuti ipiwe kumacandidate, asati zvaitika izvozvo.
Pane chikonzero here chiri kupiwa neZEC kuti sei iri kuita izvo?
Hapana chikonzero chavatipa kunzwiko kuti zvinotora nguva kuti vahene disk kuti vatipe roll ratiri kuda, saka todzoka after 48 hours.
Iro gwaro ramuri kupiwa iri rinenge riine zviso zvevanhu riri mhando yeBVR here kana kuti kwete, zviri kufambasei?
Ini pamutemo ndo gwaro randikutarisira iro, rinofanira kunge rine zviso zvevanhu, maid awo, mazita awo nemaadresi awo, nekuti ndo zvinotaura mutemo kuti voters roll redu rave BVR. Saka mangwana kana chinge ndaenda ikoko ndo zvandinenge ndichitarisira.
Asi kaZEC iri kuti zvegwaro revavhoti hazvina nebasa rose sarudzo dzinokwanisa kuitwa vanenge vachida kuzoendawo kumatare vozoenda.
Kutokoniwa ikoko voters roll ndo mungu wesarudzo, kana pasina voters roll rusinu hapana sarudzo.
vari kumiririra mutungamiriri weMDC Alliance munyaya dzesarudzo vaJamison Timber vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti ari kushushikana nemaitiro emadzishe nemasabhuku emudunhu remasvingo ayo ari kuramba achizvidza mitongo yematare edzimhosva inoarambidza kupindira mune zvematongerwo enyika. Gandri Maramba anoti panyaya iyi.
Madzishe nemasabhuku aya anonzi ari kuudza vanhu kumaruwa kuti vavhotere mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa musarudzo yemutungamiriri wenyika ichaitwa mwedzi unouya. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa mucommunity tolerance and reconciliation development vabvatonda musi vanoti sangano ravo riri kugashira zvinyunyuto zuva nezuva kubva kunzvimbo dzakaita sezaka chivimwenezi Bikita neGutu. Varamusi vanoti zviri kuitwa nemadzise izvi kuzvidza dare redzimhosva uye zvinoratidza kuti munyika mune vamwe vasingatevedzeri mutemo uye pasina zvavanoita.
Hongu tiri kusangana nemashoko akadero kuti madzishe ari kuchungurudza vanhu, ari kuvaudza kuti vavhotere mutungamiriri varipo iko zvino weZANU PF waMnangagwa. Vari kutoita maslogan vanoungara vanhu sekugana akafanana nekuti EDS vote my vote, vachikurudzira vagari kuti vanga vachivhotera musangano weZANU PF. Zviri kutishungurudza nekuti mavhiki mashoma pfuura dare rakapa mutongo wekuti madzishe hafanira kuwanikwa achipindira mune zvekuita nezvematongero enyika kana kuva nebato ravanorerekera kwariri ravanokambenera. Saka tiri kushaya kuti sei vasiri kuteerera dare zvarakareva.
Nhengo yemasvingo Women's Forum amai sungano zvarebwa naShe vanoti zviri kuitwa nemadzishe zvinobudisa pachena kuti sarudzo hadzisi kuzoitwa zvakasungunuka sezviri kuvinzwa nemutungamiriri wenyika.
Isu semasvingo Women's Forum takatotambirawo macomplaini iwayo kubva kuma rural areas kwakawanda so munongedzo kumwe kwanaveza nekuward 33 zviri kutotaurwa izvozvo kuti munofanira kuvhotera ED. Vari kutotenderera vachitaura High Court yakadeclare kuti madzishe even muconstitution madzishe hafani kutsigira any political party, but tiri kuzviona kuti zviri kutoramba zvichiindirira mberi ende zvinototipa kushushikana kuti kana zvichidai saizvozvo hapana free and fair election. Tinotarisira kuti dai ivo vaMnangagwa vazvitaura kumadzishe kuti musataura izvozvo hazvitenderwi, nokuti kutaura kweHigh Court nokuzoitwa kuita implementation yezvataurwa zvinhu zviviri zvakatosiyana. Saka zvinongoda chete kuti paite political will yokuti vanotungamira mapolitical parties vati madzishe musatitsigira, isu tinavatsigiri vedu nechekare, zvinobva zvaita zvakanaka.
Dare repamusoro rakapa mutongo kaviri mwedzi wapfuura kumutungamiriri wemadzishe munyika Ishe Foshun Charumbira kuti vasapindire mune zvematongero enyika uye vakapiwa mazuva manomwe ekuti vakumbirire nyika ruregerero mumapepanhau. Asi vacharumbira avo vakange vabuda pachena pane mumwe musangano kuti madzishe achatsigira ZANU PF sarudzo gore rino havasati vakumbira ruregerero nanhasi. Vacharumbira vakanga vaendeswa kudare repamusoro nemutungamiriri wemubatanidzwa weCoalition of Democrats vaElton Mangoma pamwe nesangano rinoona nezvesarudzo rakazvimiririra reElection Resource Center kana kuti ERC. Gweta rinoshandira masvingo vaOmen Mafa anoti hapana munhu ari pamusoro pemutemo munyika kusanganisira mutungamiriri wenyika, nokudare madzidzi anozvidza dare anofanira kusungwa oendeswa kujeri.
Maramba mutemo unotaurwa iwo kuti hapana munhu ari pamusoro pemutemo yatinoti rule of law. President havasi pamusoro pemutemo, madzishe havasi pamusoro pemutemo. Saka upi neupi kana dare repamusoro oro dare ripi zvaro ragura nyaya, munhu usafanira kutevedza zvakugwa nedare iroro. Kana pazoonekwa zvekuti hausi kutevedza zvakagugwa nedare kazvakarambidzwa nedare, pane yatinoti contempt of court, criminal offense. Munhu iye afanira kuti kapane umbohwo kuti zveshuwa pane dare rakagura zvarakagura, asi waindirira mberi aita zvakarambidzwa nedare, tinoiti contempt of court. Munhu iye afanira kutoprosecutiwa, pafanira kuti advocate, munhu unoenda kuchi otoenda kujere. Saka izvozvo zviri kuitwa zvokara vachigura mutemo machifi, aiwa mapurisa afanira kusunga vanhu voenda kumatare edzimhosva.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vabuda vachinyunyutira vacharumbira nemadzishe kubudikidza nematoko avaisa paTwitter vachiti vaMnangagwa havana kusiyana neaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Avo anoti vaizvidza mitongo yematare edzimoswa. Studio 7 yanakwanisa kunzwa divi remadzije pamwe nemasabhuku panyaya iyi. Nakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandhi Maramba.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Gadziriro yesarudzo yeMDC Alliance inonzi yapinda musango zvichitevera kutorwa kwakaitwa zvigaro neMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa zvavakange vawirirana kuti zvichapiwa mamwe mapato ari mumubatanidzwa uyu. Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Mamwe mapato ari mubatanidzwa weMDC Alliance anoti haasi kufara nekutorwa kwakaitwa zvigaro neMDCT yavaChamisa, zvakazopedzisira zvaita kuti mapato aya ave nevanhu vakati wandei vainyoresa kukwidza chigaro chimwe chete munzvimbo dzakasiyana siyana, zvikuru sei pasarudzo dzenhengo dzeparamende. Mutauriri wavaJacob Ngarivhume, vanhu vemutungamiriri weTransform Zimbabwe vaJustin Makota vaudza Studio 7 kuti bato ravo harisi kufara nezvakaitika izvi, vachitipana nhengo dzeMDCT dzakasainirwa mapepa ekuti dzikwikwidze munzvimbo mavakanga vawirirana kuti bato ravo ndiro richave nevanhu vanokwikwidza musarudzo vakamirira MDC Alliance.
Nyaya yema yevakwikwidzi vaviri vaviri muconstituency imwe chete inyaya iri kutishungurudza. Isu serimwe bandiko MDC Alliance, panguva ino tiri kushandidzana nevamwe kuti tione kuti tingazvigadzirisa sei. Zvisine hazvo pamwe vamwe vanowanikwa vachimbodhonza-dhonza makumbo, asi tine kutarisiro yokuti mukupera kwezuva ramangwana zvinenge zvaendeka. Tine tarisiro yokuti MDCT ichaudza vamwe vese vakapinda mumaconstituencies emaalliance partners kuti vawithdraw.
Mutauriri weMDC inotungamirwa navaWalsh Mencube vakurawo nechiwai vatsinhirawo zvataurwa navamakota.
Zvinhu hazvina kufamba zvakanaka, hazvina kufamba sokutarisirwa kwazvazvichiitwa nevoruzhinji. Musangano weMDC Alliance wakanga wapanana masi, vakanga vagovana vabvumirana zvimazvigaro kuti umwe noumwe achakondesa zvigaro zvakati nezvakati zvekwakati. Asi kuMDC tanga takapuwa zvigaro 32 somusangano. Tikange tava nevanhu vacho vane zvikwanisiro vanokwanisa kumanyamanya.
Vese zviri kutaurwa izvi zvokuti kwanzi paitarisiwa vanhu vanokwanisa vane zvikwanisiro. Isu vanhu vedu vane zvinhu zvavo, vane mari dzavo, vane chikoro chavo. Tinotoshamisika kuti kwakatorwa vamwe varipo vasingagoni kunyora mazita avo. Ndovonzi kwai vanokunda vanhu vedu vanenge vakabva kumayunivhesiti. Hatidi kutaura tichidero, ngatitaure chokwadi kuti pakaita hunjire. Hatichagone hedu kuramba tichitaura zvinhu zvakawanda.
Mutungamiri webato remultiracial Christian Democrats vaMathias Gutshutu vanoti vaita musangano nasachigaro weMDCT yavaChamisa vaMorgan Komichi nhasi nechinangwa chekugadzirisa nyaya iyi.
Ndiri kutobva mumeeting izvozvi ndofunga kuri kuona ndine makurukota andinawo. Saka tingatoti kutomira kwataita iko zvino yanga ichitotinetsa kunyanya, yatove nesolution. kumara nenyaya yacho saka zvechikwadi kwangu kunogunununa nyango nesiwo tanga tine kugunununa ikoko ndiri tanga tine masita akati wandei mamwe acha atisina but atasarwa nawo iwayo ndofunga ndoata kutongopinda nawo
ungatsanangurira kuti mangani kuti ravere zvinji vamwe vanyatsonzwisa kuti havazivi
alright tanga tine mana mamwe acho ndobva tatoda tine manegotiators angachiita upgrade wokuti tinoda MP kuda vamwe tozotowa alright hatichadi MP chete saipa senate but todo senate totendisai provincial council saka tasarirwa nawo tisingaveringi ayo atakazokwiridzira tangosarirwa nemaviri yanove Gutu Central ne Shamva South chokwadi chiripo ndechekuti tiri musha iuya efamily saka musha munogona kunetsawo zvechokwadi kuti mukoma nemuningi nemazukuru nezvimwe zvakadaro mogona kunetsana asi chikuru ndechekuti isu semakristo tiripo kuti tivake hatifaniri kudokwairira kuti chinhu chiputsike nekuti takatopinda machiri chiti chinhu chinofanira kuti chidi chitendese kuzimbabwe itsva saka zimbabwe indotovimbisa vese vamune muzimbabwe kuti zvinganetse zvinganetse asi zimbabwe iyi tiri kutopinda mairi saka ndozvatiri kutovimbisa izvo kuti aiwa zvinganetse ngatipinde mumba medu tikachane imomo asi tabuda imomo takuti takuonana nemhando
asi vakomichi vanoti vanyorera nhengo dzibato ravo dzakanga dzanyoresa kuti dzikwikwi dzisina kupiwa mvumo nemubatanidzwa wemdc alliance kuti dzibvise mazita adzo komishen inoona nezvesarudzo yezimbabwe electoral commission
tinokurudzira vese vakapinda zvisiri pamutemo kuti vanyore tsamba dzokuwithdrawa kuzek vanofanira kunge vachidrivewa the bigger picture the bigger picture kuti tihwine maparliamentarians tihwine macouncils tihwine presidential vote kana munhu angari pal candidate ngaazive zvinowani ukadrivewa neego yokuda kumira sacandidate uri kuzodivida vote wadivida vote the objective yekuti hwine constituency iyoyo hatichaiwani iwe wacho hauna kuhwina pati haina kuhwina watohwinisa zanu pf
vakomichi vaenderera mberi vachiti bato ravo rakatora zvimwe zvigaro zvaifanira kukwikwidzwa nemamwe mapato mushure mekunge vaona kuti vamwe vanhu vainzi nemapato aya vakwikwidze munzvimbo idzi vakange vasina rutsigiro rwakakura vachiti chakakosha ndechekuti mubatanidzwa wavo umirirwe nemunhu anoteverwa nevanhu vakawanda
fezi yatasasa nayo iko zvino so all less than 2 months in the election hatichagoni kuti tiintrodyuse candidate tsva kuvanhu vanhu vanoda munhu waanoziva munhu waanofarira munhu anovagona kuva lida anogona kuva mobilize tarisai performance rikuitwa napresident Nelson Chamisa haudi chimwe chinhu besides kuvatevera haudi chimwe chinhu chokuti uite nekuti vanhu vari kuvatevera vari kuvafarira marali zavo ari kuzoti akanaka kuri kutiko is the popular candidate people are ready to vote for him.
Vakomichi vatiwo vamwe mapato ari mubatanidzwa wemdc alliance havafaniri kuona sekunge vadzvanyirirwa vachiti kubatana kwavakaita vachiumba mdc alliance kunoreva kuti vatove vanhu vamwe chete hatina kukwanisa kutaura nemamwe mapato ari mdc alliance akaita sezimbabwe people first people's democratic party nezanu ndonga kutinzwewo paamire panyaya iyi asi dzimwe nyanzvi munyadzi yezvematongerwo enyika dzinoti zviri kuitika mumdc alliance izvi zvinogona kuita kuti mubatanidzwa uyu uparare kana zvikasagadziriswa dzinotiwo izvi zvinopa zanu pf mukana wokukunda musarudzo dzemwedzi unouya sezvo mapato ari mubatanidzwa wemdc alliance uyu ari kupedza nguva yekutsvaga rutsigiro kuruzhinji achikakavadzana nenyaya dzevachakwikwidza musarudzo ava ndakamirira studio 7 muharare ndini Thomas chiri pasi
muchirongwa chelife talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa zuva reworld refugees day rakatarisa zvizvarwa zvezimbabwe zviri muupoteri pasi rose kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7 shandisai whatsapp panhamba dzinoti 001 202 465 0318 sezvo nguva yedu yapera regai titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi pasi rose rinocherechedza zuva revapoteri kana kuti World Refugees Day vatyairi vemagonyeti muSouth Africa vorwidzana nezvizvarwa zvekuZimbabwe vachiti vanhu ava vari kuvatorera mabasa avo Zimbabwe Electoral Commission yanetsawo zvikuru neMDC Alliance panyaya yegwaro revavhoti Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka ine mufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.